Mu mashoko kuvatori venau, mutauriri wabara maposa va Tyrone Siu, vati mutungamiri wenyika atumira mashoko enyaradzo kune vakarasikirwa nehama nenyaya yekurwiswa nevanhu vari kuisa mutemo mumaoko mavo. Nasi Old Truck Drivers Foundation, sangano reATDF, razivisa kuti kune mushairi aimbove nhengo yesangano iri akapfurwa akafa mumhirizhonga iyi nezuro.
Kune ndaba ezazintle la esesizifumene. Mfowethu obeshayela kwa-TKL lo okuthiwa bekudutshulwe izolo, itruck yakhe yashiswa lapha se-Reef Truck Stop. Caba ukuthi lo mbhalo obutsho njalo uke wavela la egroupini South African ke bafowethu, insizwa la emzimkhulu leya.
VaRamaphosa vatiwo vanoshuvira kuti vanhu vakakuvara vakurumidze kupora. VaRamaphosa vatambira nemufaro kusungwa kwevamwe vanhu mudunhu reHauteng vakati vane chivimbo chekuti vose vari kuita mhirizhonga vacha sungwa. Vatiwo makurukota anoona nezvevashandi kutakurwa kwezvinhu uye kudzivirirwa kwenyika vaite ongororo kuti zviri kufamba sei vazoitura kwavari. Nemusi wemuvhuro mukuru weRoad Freight Foundation kana kuti RAF vaGavin Kelly vakanyora tsamba kuna vaRamaphosa vachivakumbira kuti vapindire mushure nekunge dzimwe nhengo dzeOld Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF neDzeNational Truck Drivers Foundation kana kuti NTTDF dzaratidzira muDurban dzichiti hadzisi kufara nekupiwa mabasa kwevashairi vanobva kune dzimwe nyika. Nhasi mangwanani kune marori maviri apiswa, rimwewo rikapfurwa mudunhu reHauteng, izvo zvakonzerawo kuti sangano rinomiririra vashairi vemarori vekuZimbabwe vanoshandira vari muSouth Africa reZimbabwe Old Truck Drivers Association rikumbire kuti paitwe hurukuro nechimbi chimbi. Mutauriri wesangano iri vamunyaradzi Gora, avo vanewo marori vanoti kune marori akawanda ari kupiswa, naizvozvo vapa chikumbiro chekuti hurumende yeZimbabwe inofanira kupindira.
Tirikushungurudzwa nezvizvarwa zvemunyika yeSouth Africa zviri kuti isu zvizvarwa zvekune dzimwe nyika tiri kuvapedzera mabasa, saka dzokerai kunyika yenyu. Asi maitiro avakuita, vaakutora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Nezuro takatambira nhau inosuwisa, nhau yechizvarwa chakapfurwa chakapiswa area yeJoburg, rodhi yeN3 Durban, waakuenda kuDurban. Saka ndo nhau dziri kutishungurudza. Takati hatichikumbirawo kuti mutisvitsiro kune vehurumende kuti paitwe nhaurirano yedu isusu zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kuti toshandidzana sei nezvizvarwa zvemunyika ino, nekuti zvimwe zvacho hazvisi kubuda padande mudande kana panyuzi chaipo hazvibuditswi.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanotiwo havasati vanzwa shoko kubva kuvashairi vemarori pamusoro penyaya iyi kunze kwekunzwa kwekuverenga pamadande mutande pamwe nemumapepanhau. Asi vaHamadziripi vavimbisa kuti kana vachinge vave neumbo hwakakwana vachaita hurukuro nebazi remuSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mutauriri wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti kushungurudzwa kwevashairi ava kuri kuwanza kuitwa mumatunhu eHauteng, KwaZulu Natal neCape Town, uye kuri kupararira kuCape Town zvekare.
Zvikatafa zvekare mumugwagwa waN3 tinoona kuti mune mhirizhonga dziri kuitwa mupane matrack achipiswei. Tinoona zvekare kuti mhirizhonga iyi yawedzera ichipinda muguta reCape Town. Imomo mune hondo dziri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa vachimisa marori vachibvunza zvitupa kuti ndiwani. Asi kurudziro yedu kuhurumende yavaRamaphosa ndeyekuti dai vakwanisa vakontrola vanhu veSouth Africa vamira mhirizhonga.
VaJuru vakurudzira vose vanoshayira marori muSouth Africa kuti vangwarire.
Tiri kuona kuti hondo iyi inenge yakuita ichiti endei kure ichitora upenyu hwevanhu, saka ngavaite zvinhu zvavo vakangwarira, kunyanya mumugwagwa waN3 naimo muDurban zvekare vakangwarira, uye zvekare iko Cape Town kwazvatodai kutanga kunyanya usitanga usiku wanhasi kuzvichienda mangwana, ndozuva ravo ravakagadzirira kuti vanenge vachirwisa.
Chimwe chizarwa cheZimbabwe chinotyaira marori mudunhu reNorth West vaGodfrey Gwarimbo vanoti havo kwavari kushandira kuchine runyararo.
Nzvimbo ino yandiri iri pakati peNorth West neLimpopo Province. Nhasi uno kunyange nezuro, kunyange marimwe zuro, kwanga kwakanyarara, hakuna bopoto riri kukonzerwa neava vemuno vanozviti maATDF ando Truck Drivers Forum yomuno. Izvozvo tiri kuindwa pamasocial media, tiri kuona mavideos nemapictures emota dziri kupiswa nemumwe wamuchairi wakapiswa futi. Asi kuno kundoda kuti nditaure nditi kuno kwakanyarara, hatina dambudziko.
Sangano reRoad Freight Association rinoti zviri kuitwa nenhengo dzeATDF zvinokonzera kurasikirwa neupenyu, mabasa, midziyo nekusagadzikana munyaya dzezveupfumi hwenyika. Nemusi wemuvhuro dzimwe nhengo dzesangano reATDF dzakabatana nenhengo dzesangano reavo vaimbove varwi verusununguko muSouth Africa reUmkondo weSizwe vakafora mudhorobha reDurban vachikurudzira kuti vose vanobva kunze kweSouth Africa vanofanira kudzingwa munyika. Panguva yekufora uku mubati wehomwe musangano reATDF mudunhu reDurban vaDumisani Ngobo vakaendesa gwaro rine zvinyinyito zvavo kusangano reTransnet Port Authority riri panzvimbo inomira ngarava mudhorobha iri, chekuyambira sangano iri kuti hapana vatyairi vanofanira kupinda munzvimbo iyi kana vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Marori mashanu akapiswa mumugwagwa weR59 pakati peParis neSasolburg usiku nemusi wemugovera. Svondo rapera mamwe magonyeti mapfumbamwe akapiswa kuHeidelberg. Magonyeti aya ari kukandirwa mabhambo epeturu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Dinimo Blessing Munjoma.